National Convergence Platform ichange ichitungamirwa naBishop Sebastian Bakare vesangano reAnglican. VaBakare vati vanhu vemuZimbabwe vanotya kubudisa pfungwa dzaupachena, saka NCP ichava nzvimbo inounganidza vana veZimbabwe kuti vataure pfungwa dzavo pasina kutya.
NCP iwepo kuwa nzvimbo kunouya vanhu kuzotaura zviri pamwoyo pavo vasingatyi.
VaEric Matinenga vaimbova gurukota rezvemutemo muhurumende yemubatanidzwa vakamirira bato reMDC ndeimwe nhengo yeBoard reNational Convergence Platform. VaMatinenga vati pfungwa dzekuumba nzvimbo yekuti vana veZimbabwe vawane mukana wekutaura nhunha dzavo pamwe nezvingaitwa kuti nyika inyukurwe mumatope mairi dzakabuda muna 2013, saka kuparurwa uku kuzadzikisa chiga ichi.
Hazvina kutanga nhasi izvi, tangoti iye zvino vanhu vachiziva havo kuti ndopatasvika.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo masangano ari kuzviita ari kuda kugadzirisa matambudziko enyika awandisa. Masangano aya anosanganisira reNational Election Reform Agenda, NERA, reNational Transitional Authority uye Coalition of Democrats kana kuti CORD. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanotungamirira sangano reMedia Center vanotenda kuti masangano aya anenge awandisa.
Kana kuri kuti vari kukoordinatana zvakanaka, hapana dambudziko. Asi kana kuri kuti uyo uri kudana uyo uri kudana, apapo hapazomiri zvakanaka.
NCP inoti chinangwa chayo ndechekuti Zimbabwe ive nyika yakasununguka, ine runyararo uye nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.